tinoti makorokoto chikoto nekusarudzwa kuva meya mutsva weCobe Town.
Ndiyo tese makorokoto aya.
Mungatudza kuti makanzwa sei mushure mekusarudzwa kuva meya wedhorobha reCobe Town?
Ndinoda kuti nditende Mwari chinhu chekutanga nekuti opportunity yakadai iopportunity hombe. Ende unoona kuti chinhu chinoitika watotungamirwa nedenga. Saka ndinotenda Mwari kuti Mwari ndiye ega akaita kuti zvigoneke. Ini ndakazara nemufaro mukuru nekuti munotoziva kuti kuti uite chigaro chakadai uri muforeign land haisi nyore. Saka ndiri kufara zvikurusa nekugamuchirwa kwandakaita neguta iro reCobe nekutendwa nevamwe vandinobata navo basa pamwe chete makansila andoshanda navo.
Tinozwa kuti imi vachikoto ndimi mava meya vekutanga wechitema weCobe Town. Ndizvo here uye kana zviri izvo munoti inazvo?
Aiwa, ichi ichokwadi. Muguta randinogara rino here ndini meya munhu mutema wekutanga ari zvakare muzvarwa wekuZimbabwe. Chandinocherechedza ndechekuti nyika iri kufambira mberi nekugamuchira vanhu vanobva nyika dzakasiyana siyana yatinotiyo diversification. Saka zvaratidzo kuti tauni yandinogara iri kucherechedza kuti demographics dzetauni dzachinja. Tine vechiindia, tine vechipolish, tine maskotish, tine kuno isusu vedu vanhu vatema vekuZimbabwe vari kugamuchirawo kuti composition yevanhu vanogara muguta yasiyana.
Mabasa api amunotarisirwa kunge muchiita sameya weCobe Town?
Inini sameya weCobe Town ndinomirira guta rese pane maevents anenge achiitika senge mugore rino ra2022 randapinda pachigaro. Tiri kuita one of the biggest events inocelebratewa kamwe chete paevery 20 years muCobe inonzi Yopal Fair. Saka meya vanomutakura vachimugarisa pachigaro literally. Vakamutakura vachimutenderedza taundi yose meya achiona vanhu vake vachipembera. Chinova chinhu chikuru. Tinosanganawo nevabati vemabhizimusi, mabusiness leaders, mafunction ese anoitwa nemabhizinesi muguta tine tiriko. Tinovanzosheedzwa kuti meya vange varipowo zvakare. Nekuti ese macommunity events anoitika panoungana macommunity. Even my events in this council atinoitira macommunities. Meya anenge varipo vachitungamirirawo zvakare kuti zviite chiremera.
Tinoona mune mamwe maguta nemadhorobha vachikoto meya anenge angori meya wekunzi ndewekubata hofisi asi asina masimba akawanda ekuti anga achitungamira kanzuro. Imi zvakafananawo here kana zvakasiyana nemashandiro amuri kuita?
Chandinocherechedza isusu tiri tauni diki. Meya ndiye anotungamirira dare rekanzuro mumatauni madiki. Saka even pamisangano inoitika meya ndo anenge achitungamirira madecision anoitiko. Meya anenge achibatsiridza kuti vanangezire kuti tiri kufamba zvakanaka here tichibatana pamwe chete nemamwe makansela. Saka iri tauni diki meya ane basa zvikurusa. Munocherechedza kuti even tichitarisa kuti tione kuti macherity ari kuita sei izvozvo zvinoitwa nameya. Inini mugore rinoiri ndine charity yangu yandakasarudza yandinoshanda nayo inonziyo Lakelands inobatsira vanhu vanenge varwara nechirwere chekensa. Saka tinoita basa rakati wandei kudarika kungobata homwe.
Shoko renyu rekupedzisira kuvana veZimbabwe vangadai vakateerera pano ino nguva?
Chandinoda kutaurira vana veZimbabwe ndechekuti isusu sevanhu pese patigere ngatigarei zvakanaka tichidzidza magariro anoita vanhu vemunharaunda dzatinogara tichizviinvolvawo mune zvinoitika munharaunda dzatinogara angave macommunity events kungave kumachurch nechii. Iva unowanikwa uripo panoitika zvinhu nekuti madecision haudi kuti kungogara kuchiitwa madecision nevanhu anosanganisira upenyu hwako iwo usipo. Saka tikuti kune vana veZimbabwe let's involve ourselves kuti tikwanise kuitiwo represented mune maofisi akasiyana siyana. Ndo zvandinotaura ndichinyanyoremekedza nyaya yekuti ngatigarei zvakanaka munharaunda dzatinogara tiite vanhu vanoyemurwa vanogara in peace wherever we are in whatever part of the world.